zvinhu zvaitwana Emmerson Mnangagwa zvinhu zvaitwa neZANU PF. So we're going to take the fight to ZANU PF. We'll defend our movement, the Movement for Democratic Change Alliance. So we'll protect the struggle. Ian Smith tried to destroy the people's struggle for decolonization. He failed. Emmerson Mnangagwa will not succeed in destroying the people's project for democratic change and transformation in this country. So tichagara pasi totora matanhu aya anogona kusanganisira kuti tibude muparlamende, anogona kusanganisira zvakawanda, but tichaannounce kana taita decision iyo, but tichatora matanhu.
Pane zvamataura kuti kuda pamwe mungangotora danho rokubuda muparamende, munoona sekuti zvingabatsira nenzira ipi?
Handiva damasita acho, saka tichavapa. So vatora masita nhasi vaona zvakakodzera, saka ticharapa kuti vari kuwanda.
Pane zvaitwa izvi, pane vatora mutemo here? Pane mutemo wachorwa here?
Bato rakatsikitsa muna 2018 Rose MDC Alliance. Kana imi mukaenda kumarekodzi enyu maireporta, neelection yakarwiswa neMDC Alliance, pamaresults akaanaunzwa namai Priscilla Chigumba musi wa3 August 2020, papaine maresults eZANU PF, papaine maresults eMDC Alliance, papaine maresults MDCT, papaine maresults emamasangano akawanda. So kuti zvinzi naJacob Mudenda, speaker of parliament, munhu weMDCT Thokozani Kupe oro Monzora anokwanisa kudzinga munhu weMDC Alliance, ndounonzi Maroto Kupenga. So kana tichida matsita acho chitorai ese, that is our position.
Kana mukatarisa kubudirira kudzora vamwe venyu kuparamende, munofamba makatarisa kupi?
Hamusinyatsonditeerera, hamusinyatsonditeerera. Ndati vada masiti yedu ese, tichavapa ese.
Ndopanga ndichida kunzwisisa kuti kana mukavapa masiti acho ese, imi muchiti hamusi kuzoita abandon struggle, munenge mozofambisa nyaya sei?
Struggle haisi muparamende vakuru, struggle haisi muparamende, struggle iri mumastrict, struggle iri mumareserva, struggle iri munzizi, struggle iri mumakomo, struggle iri mumachechi, struggle iri mafectory.